Tanga kuti avangite kuti government yedu yakonewa dziva nhari kukonewa vari kushaiwa kuti votora kupi mari yacho pama wekazi. Asi tiri kutesana danho raterwa negovernment. Nechikonzero chekuti kana government ikatanga kusiyira basa rekubhadhara vashandiri kumayunivhesiti, zvinoreva kuti mayunivhesiti wayo achakwidza mari dzinobhadharwa nevana vechikoro kuitira kuti vabhadhare vashandi vavo. Izvozvo zvichava zvakaomera vana vechikoro avo. Tikunzwa vari kuda kukwidza kusvika kuma 1000 per semester, zvichireva kuti mari iyoyo vanongaida kuishandisa kubhadhara maworkers avo. Asi zvisina kuti government inofanira kuramba ichibhadhara maworkers ayo, inofanira kuramba ichitsvaga nzira dzaingatsvaga nadzo mari yemaworkers kwete kusiyira basa iroro kumayunivhesiti.
Asika iyo hurumende iri kutiwo yakaomerwa vamasirao.
Ndo zvatinotarisa kuti takaita kuti iomerwe chii, nokuti tikatarisa izvezvi china masa ari kuti madhaimonds ari kutoshamisikawo kuti madhaimonds akapera ekwachiyadzo. Asi ndiwo anga ari muzanu pf macho, madhaimonds ekwachiyadzo haunzi apera, but hatina chatakaona chakaita nemadhaimonds. Tine mamwe maminerals akawanda, tine gold, tisina kutarisa kuti madhaimonds chii. Mari yose iyoyo hatisi kuona kwairi kuenda isusu sevana vezimbabwe. Saka tati kutaura ndechekuti hurumende haina kuomerwa, asi chairi kuita ndechekuti haina mapriorities kana kuti haina kunangana nezvinhu zvine musoro. Haisi kuisa mari kuzvinangwa zvakakosha, yekuisa mari kuzvinhu zvisina basa zvokupanana mudzi motokari zvokuvaka mamamilitary academy. Isu tichitadza pazvinhu zvinodiwa nevanhu pakurarama zuva nezuva, gavhumendi haisi kutarira izvozvo.